gitare kubarwa ndinonzi memory madekurozva. Yakatanga zvemagitare muna 2011.
Ngatimbodzokerai pe kuti muchitanga zvemagitare izvi. Vabereki neveukama vaitwo kudii?
Ah, kutotanga magitare kwaito shupa because vabereki vaingoti haiwa haiwa, zvemagitare hazviti kumwana wemusikana, but my father manje pane pawakazoti aiwa iwo kana kuda kuti tiite zvemagitare, go kuchikoro chemusic. Atleast totangira ipapo than kuti ungotanga. Otherwise dai ndakazvitanga kare, asi ndakazotanga later on.
Ivoneru zhinji vari kuitambira sei mimanzi yamuri kurova?
Ah, vanhu vari kutambira. Industry yedu haisi nyore kuti ukurumidze ukasike kutambirwa. Asi ndiri kuona ichitambirwa zvayo slowly slowly.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chenyu ichi ndeapi?
Machallenges zandei kuti munhu unenge usina zvinhu zvakakwana muindustry, just like any other industry, you know, zvinhu zviri kungonetsa. So it doesn't make it any easy mu music industry. Tichibva pa PA system, tichibva pakungoti zvinhu zvifambe, mashows anenge achitonetsa kuwana, ende kana awanika, you know, unenge uchitoofwa mari shoma shoma, zvinobva zvanetsa, everything zvinobva zvangonetsa.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Number +263 777 073 895. Then Facebook page Yayasaru, Instagram Yayasaru, YouTube Yayasaru.
Shoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ndeyekuti vanhu ngavaramba vachinditeera. Ndiri kuramba ndichiunza more and more music. Pa Valentine's apa ndiri kuunza ka something andiri kuunza.
Nasi was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Kandoda kubuda nako mudariro ndirudo tiri nyararo.